Kana takatarisa chirongwa chokuti vanhu vashandirwe vachitaurwa navo vari mudzimba, zvinoonekwa izvo kuti zvinoshanda, nokuti vanhu vanenge munhu yatingati personalized attention yaanenge ari kuwana. Saka munhu anogona kutaurwa naye ari mucircumstance yake, ogona kunyatsotaurirwa oexplainerwa kuti zvinofamba sei. Chinongonetsa pastrategy yakaita saiyoyo, tinowana kuti kazhinji inenge iri expensive, nokuti mavolunteers anogona kuita hongu. But tinowana kuti mavolunteer vanenge vaine mabasa avo okuita. Zvikuru panguva inoi takatotarisa kuti kune kuchinaya, munhu anoda kutsvagawo mari kuti azowanikwa achinyanyofamba asina chaari kuwana pazviri. Zvinotinetsei. Saka ndovatingati zvimwe zvimatambudziko zvatakawana patinenge tichitarisa kuti kana vanhu vachishanda vachinzi volunteer, ndo panenge pachinetsa ipapo, kuti munhu anogona here kuti ape nguva yake, ape zvese iye asina chekubata, kana kuti mumba make mune nzara. Saka ndozvati tiri kuti izvozvo zvoda kunyatsoongororwa kuti zvichazoitwa nani, vanhu vacho vachiwanei, asi kuti kushanda kwazvo tozva kuti zvinoshanda. Asi ngoti munyika matiri tingati mune malimited resources, vanhu vanenge vari kunyanya kutambudzika kuti vawane chokubata, saka vasingazogoni kunyanyowana nguva yekufambira vachiita izvozvo zvatingati mudzimba, imba imwe neimwe ichishandirwa ichirinda vachinotsanangurira vanhu.
Mai Mandiki, zvinenge zvazowanikwa muchirongwa chakadai, izvi zvinoshandiswa nehurumende kuita sei?
Vanhu vanenge vachienda, sezvatataura kuti vanhu vanenge vaenda vanenge vadzidziswa. Zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu ari imomo aenda anotaurwa naye abvuma, vanhu vacho vanofanira kunge vachigona kumuudza kuti zvataura izvi zvakurevei, wakukwanisa kuenda kupi, kuti unowana zvipi.